Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro chivabvu 27, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vaimboye mutungamiri webato rinopikisa reCCC vaNelson Chamisa vanoti sadika isati yagadzirisa dambudziko rekubirwa kwesarudzo dza 2023 uye vachakamirira mhinduro. Mutongi wedare ra High Court Justice Esther Muremba vanozviburitsa mukutongwa kwenyaya ya Neville Muchangwa nezvikonzero zvavasina kudoma. Bazi rezveutano rinoti chirwere chedziwa chiri kutenderera munyika mazuvano achisi COVID-19. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimboye mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC vaNelson Chamisa vanoti kunyanga hazvo sadiki yakabvuma kuti sarudzo dzemuZimbabwe dzanyamavhuvhu gore rapera dzainge dzisina kufambiswa zvakanaka uye ikatambira chichemo chavo chekuti itarisise nyaya iyi haisati yagadzirisa dambudziko rekubirwa kwesarudzo uye vachakamirira mhinduro. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura vari muHarare vaChamisa vati kunyange hazvo African Union neSADC nevamwe vakaongorora sarudzo idzi vakati dzainge dzisina kufambiswa zvakanaka, SADC haisati yatora matano ekugadzirisa dambudziko rokubirwa kwesarudzo iri kunyange hazvo yakavavimbisa kuita izvi. Vati zvichitevera sarudzo idzi vakanyorera kuSADC iyo yakavavimbisa kuti ichagadzirisa nyaya iyi, asi vari kushushikana kuti nguva yafamba nyaya iyi isati yagadziriswa. VaChamisa vati wenyika haigoni kuramba ichiita sarudzo dzisina kujeka, ndo saka vari kuda kuti SADC igadzirise nyaya iyi kuitira kuti Zimbabwe isarambe ichiita chiseko chepasi rose.
Takanyorera SADC vakatipindura vakati nyaya yedu vanayo iri mugango iri mudariro, asi tikuona sekuti nguva yakuramba ichifamba. Chatakatarisana nacho ndechekutoda kuti nyaya iyi igadzirwe nekukurumidza nechimbi chimbi. Vamwe vanogona kuti taakumirira here 2028 bodo. 2028 hakuna, hatisi kuzoita zvedzimwe sarudzo dzisina kunge tagadzirisa sarudzo dzakapfuura.
Vati vanhu vayaura nenhamo munyika nekuda kwesarudzo dzisina kufambiswa zvakanaka, vachiti kana SADC ikanonoka nemhinduro, vana veZimbabwe vachatsvaga mhinduro pachavo kupedza matambudziko ari munyika.
Munoziva mhinduro inenge yanonoka inotevera, ikateerwa isiko tova mhinduro isusu. Saka vanhu veZimbabwe tisu mhinduro pamatambudziko atinawo, nokuti hatingaiti nyika ine upfumi hwakadai 60 mineral. Upfumi hwatinawo huri kudyiwa nevatoro.
Hatina kukwanisa kuzwa divi reSADC panyaya iyi. VaChamisa vatiwo kunyange vakasiya bato reCCC vanoramba vari mutungamiriri nekuti vakasarudzwa nevanhu vanodarika mamiriyoni maviri pasarudzo dzemutungamiriri wenyika dzegore rapfuura.
Vamwe vobvunza kuti ko makasiya zveCCC? Hongu, ndakasiya mushikashikaka, asi ndichiri kungochaira. Nokuti kuchaira hazvire kuti unofanange uchichaira mota ipi. Ini ndiri muchairi wenyika, handisi muchairi webato. Ndiwo musauko uye ndiwo musiyano uripo.
Asi mushandi mukuru muchikamu chekubudiswa kwemashoko muzano PF vaFarai Marapira vaudza Studio 7 kuti sarudzo dzakatopera uye bato ravo rave kuenderera mberi nekutungamira nyika.
VaChamisa kungotaura zvavo zvenhando, asi maelection akatouya akatopfuura, isu seZanu PF tiri kutotonga tichitopa mandate yatakapiwa navanhu. Ndosaka muchiona nzira dziri kugadzikwa vachingoti crisis, madhamu tiri kuvaka vachingoti crisis, vamunangagwa vari kungoenda mberi nekusimudza ikonomi vaChamisa vachingoti crisis. Crisis iri mumusoro maVaChamisa.
Panyaya kuti vachamisana vamunangagwa vataurirane kugadzirisa matambudziko ari munyika. Vamarapira vati bato ravo rakasununguka kutaura nezvizvarwa zvese zveZimbabwe.
Vachamisa kana vari serious nekukurukura neZANU-PF vanoziva nzira yacho yazvinoitwa. ZANU-PF haina office muTV, ZANU-PF haina office muRadio. Kwekuti wana
vanokunyanzvi mune zvematongerwo enyika vari mukuru weMedia Center vaErnest Mudzengi vaudza Studio 7 kuti izvi zvinogona kuti vana veZimbabwe vagare pasi vozvitsvagira minduro pazvichemo zvavo vega.
Sadaki hongu inobetsera ine peinosvika asi iyi nyaya ndeye vomuno muZimbabwe kuti vagare pasi voita hurukuro voona kuti nyaya dzaramba dzichinetsa nyika dzingagadziriswa sei.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika zvakare vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uraya Zembe vati Sadiki yakatokundikana pamusoro penyaya yeZimbabwe vachiti vachamisa vanofanira kuramba vachishanda zvakasimba kuti nyika iite sarudzo dzakachena zvisinei kuti vakasiya bato reTCCC.
Saka mukana vakazara zvikuru kuna vachamisa kuti varambe vachiita zvematongerwo enyika munyika muno navanhu vose vari muZimbabwe vanofanira kutotaridza kuti toita sei kuti tigadzise dambudziko romuZimbabwe.
Kunyange hazvo Sadiki yakati sarudzo dzemuZimbabwe hadzina kufambisa zvakanaka muna nyamabvuvhu wegore rino utungamiri hwesangano iri huchange huchigadzwa pane mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Izvo zvinonzi nevamwe vanoongorora zvematongerwo enyika zvinogona kureva kuti Sadiki haichina matano aichatora pamusoro pegakava resarudzo dzemuZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Mutongi wedare repamusoro reHigh Court Justice Esther Muremba vazvibvisa mukutongwa kwenyaya yeNeville Mutsvangwa nevamwe vake vaviri vanoti Elias Majachani naSimbarashe Tichingana nezvikonzero zvavasina kudoma. Justice Muremba vanga vachitarisirwa nhasi kupa mutongo wavo pachikumbiro chamutsvangwa nevamwe vake chekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Asi vanonzi vati nyaya iyi iendeswe kuhofisi yamabharani weHigh Court kuti ipiwe kune mumwe mutongi asiri ivo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivanzi Zininga weStudio 7 abata nyanzvi yezvemutemo vari munyori mukuru wesangano reLaw Society of Zimbabwe vaEdward Mapara kuti tinzwe maonero avo.
Maitiro enyu aZininga, nyaya dzevakomana vanotsvinga mari mumigwagwa zhinji toita dzekunzwira mumapepa nhau tingozva ti kwasungwa pakati nhamba yakati nhamba yakati ichingowedzera tichiteerera tinoona kuti vese vanoti vakapinda mudare for initial remand vanotanga kunosangana nemutongi chekutanga vari kunyimwa chibatiso. Saka vese vari kuzopudzirwa nyaya dzavo dzinhu dzinozotongwa vachibva vari mukati.
Izvo zvinenge zvichimbotariswa zvacho ndezvipi kuti munhu abvumidzwe kubvisa mari yechibatiso?
Kana tichitarisa kupiwa kunoita chibatiso, vanhu vanotarisa kuti mikana yekuti munhu achazokwanisa kuuya kudare iripo zvakadii kana kuti mishoma zvakadii. Kana mikana yekuti munhu anouya achizotonga wakakura, zvinenge zvichitarisirwa kuti vanhu ivavo vanopiwa bail. Panotarisirwawo zvakare kuti pane here mikana yekuti vangangoenda fiya kana kuti kukanganisa mbowo dzanga dzichazopa ubou kana kuti ufakazi kudare. Zhinji dzenyaya dzinoona kuti mbowo dzatiri kuudzwa nezvadzo mapurisa. Saka mukana chaizvo kuti mapurisa angazokanganiswa nevasungwa ava mushoma chaiyo. Saka tiri kuratidza kuti pangangova paine chinangwa chekuti vanhu ivavava vagare vari mukati senzira yekuvhundutsira vese vangangoda kuita mabasa ekuchinja mari.
Tanzwa nhasi kuti mutongi wazvibvisa munyaya iyi pashandiswa vara rechirungu ranzi recused. Mungapatsananguravo here ipapo vateereri vanzwisise kuti zvinenge zvichifamba sei kumatarewo?
Vara rekuti recuse herself zvinongoreva chete kuti mutongi anenge azvibvisa pakutonga nyaya yanga yaiswa pamberi pake. Tarisa nhau dzakadai semhiko inongotorwawo kana vachipinda pabasa reutongi unopika kuti uchazoita pasina kutya pasina kuvhunduka pasina kuzindukirwa saka naizvozvo kana munhu achinge aona kuti zvese zvaakatorera mhiko zvingangokanganisike pakuita kwake basa anogona kuti panyaya dai ndambosoduruka.
Vanga vari nyanzvi zvemutemo vari munyori mukuru wesangano reLaw Society of Zimbabwe vaEdward Mapara vari parunhare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Hurumende yeZimbabwe nesangano reUnited Nations vasainirana gwaro rekuti vabatsirane mukuunganidza rubatsiro rwechikafu nezvikwanisiro zvinokosha mamiriyoni mazana mana nemakumi maviri emadhora ekuAmerica kana kuti US$420 million zvekuti vabatsire nazvo vanhu vanosvika mamiriyoni matatu nezana rezviuru kana 3.1 million vakatarisana nenzara. Zimbabwe inonzi yave kuda rubatsiro rwemari inosvika mabhiriyoni matatu nemamiriyoni matatu emadhora kana kuti $3.3 billion kuti ikwanise kukunda nzara nekuwanisa vanhu vose vakatarisana nenzara munyika. Nzara yegore rino iri kukonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura zvichikonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze. Kuvhota musarudzo dzemuSouth Africa kwatanga nhasi kuchipiwa mukana kune vari kurwara, vakaremara kana vachange vasingakwanisi kunovhota musi wesarudzo dzenyika yose idzo dzichaitwa nemusi wechitatu svondo rino. Mukana wekuvhota uyu unonzi uriko kwemazuva maviri nhasi nemangwana uye vanhu miriyoni nemazana matanhatu ezviuru kana kuti 1.6 million vari kutariswa kuvhota. Zvinonzi vashandi vesangano rinotungamira sarudzo muSouth Africa vanenge vachifambira vanhu ava vachivavhotesa vari mudzimba dzavo. Zvizvarwa zveSouth Africa zviri kunze kwenyika zvakatovhota kare zviri munyika dzazvigere. Asi masangano akawanda anoongorora zvichabuda musarudzo anonzi ari kuti rutsigiro rwebato riri kutonga reAfrican National Congress kana kuti ANC rwadzikira zvekuenda pasi pezvikamu makumi mashanu kubva muzana, izvo zviri kuita kuti vati bato iri rinogona kumanikidzwa kuumba hurumende yemubatanidzwa nemamwe mapato kana rakasakunda zvine mutsindo. Bazi rezveutano riri kuvimbisa veruzhinji kuti zvirwere zviri kutenderera munyika zvakada kufanana nezvirwere zvedziwa kana kuti flu zviri kukonzerwa nekutonhora kuri kuita kunze munguva ino yechando. Mugwaro rarakaburitsa nezuro, bazi iri rinoti nguva yechando inozivikanwa zvikuru nekukwira kwezvirwere zvedziwa, richiti veruzhinji havafanirwi zvavo kutya nekuti zvirwere izvi hazvisi kukonzerwa necovid-19 kanawo imwe mhando yechirwere ingadai iri itsva yaveko. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyanzvi dzekugadzirwa kwemishonga muKenya dzinonzi dziri mushishi kuona kuti dzingagadzira here mishonga yemunyika iyi inorwisana neuturu hwenyoka senzira yekuderedza ndufu dzinokonzerwa nekurumwa nenyoka. Vanhu vanosvika kuzviuru makumi maviri vanorumwa nenyoka pagore muKenya, vanofungidzirwa kusvika kuzviuru zvina vachifa, zviuru zvinomwe vachiwana matambudziko muutano hwavo. Vanhu vaungana nhasi muguta reRafa parufu rwevanhu makumi vanosvika makumi mana vakaurayiwa nekukandwa kwakaitwa zvombo zvemuchadenga neIsrael munzvimbo inogara vanhu vakatiza misha yavo. Mauto eIsrael atenda kuti ndiwo akarwisa, akati akarova chiwakwa cheHamas nekuuraya vakuru vaviri vechikwata ichi. Imwe nyanzvi yezveutano hwepfungwa vanova zvakare mukuru weInguchene Mental Hospital iri kuBulawayo Dr. Menas Mawere vanoti dzimwe mhosva dzinoparwa nemadzimai anenge achangobva kusununguka dzinokonzerwa nekusagadzikana kwepfungwa pamazuva avanenge vachangobva mukubatsirwa. Ropafadzo Mapimidze anotipa nyaya inotevera.
Rukota rinoona nezveutano Dr. Douglas Mombe Shora vaudza Studio 7 kuti ichokwadi kuti kune nzvimbo shoma dzavari kumhanya kuedza kuwanisa vanhu mvura yakachena kuti chirwere chekorera chisarambe chichipararira. Vanoti nzvimbo idzi dzinosanganisira Kadoma, Sanyati, Chiredzi, Shamva neMount Darwin.
Patishiya zvikoro. Kuerea kwacho kwakavakwa dzimba, hakuna water system, hakuna inonzi chii. Sewage system yakanaka, tangachitoi discussa senior management. So that we, I need more information, tipe ma recommendations ku local government kuti zvingaitwe ikoko. Kwasara madhisitiro rinonzi Sanyati rinonobata nekadoma. Then we have got kuchiredzi uko kumasvingo. Then we have got two madhisitiro ari mushamba ne Mount Darwin mumash central. Ndo masara mune ma main problems. Otherwise the general trend is iri kudzika.
Asi kunyange hurumende ichiti huwandu hwevari kubatwa nechirwere ichi huri kudzikira, dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dzakaita saDr. Simbiso Ranga vanoshanda muNorth Carolina muAmerica vanoti nyaya yekusavheneka vanenge vachifungidzwa kuti vafa kana kubatwa nechirwere ichi inogona kuti panetse kuzivikanwa kuti kupararira kwedenda iri kwave papi. Pakapedzisira bazi rezveutano kuburitsa huwandu hwevainge vabatwa nekufa nechirwere ichi musi wa4 kurume pavanhu mazana mashanu nemakumi manomwe nevatatu 573 vainzi vafa nechirwere ichi vainge vavhenekwa vaive makumi manomwe nemumwe chete. Sangano reWorld Health Organization rakavimbisa kubatsira Zimbabwe nekuipa zvikwanisiro zvekuvheneka vanhu vanenge vabatwa nechirwere ichi. Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Josepha Chiripanyanga vaudza Studio 7 kuti kolera inokonzerwa netsvina yevanhu uye vati zvakakosha kugeza michero nemiriwo uye maoko avo nesipo. Vaendera mberi vachiti vanhu ngavasamhoresana kana kubata maoko parufu kana kumagungano emakereke nekumichato nokuti ndidzo dzimwe nzira dzinotapuriranwa nadzo denda rekorera. Vaendera mberi vachitsanangura imwe nzira inotapuriranwawo chirwere chekorera.
Ende tinoona kuzvakare inospreada nekumhoresana nekushaya maitensils, saka maspunu, maplate nezvimwe zvakadaro. Saka tinokurudzira kuti kudzimbawoko kana kuine magungano, kana ari mapati, kana iri michato, kana mafuneral, kana timhoresana toita kana mafistbump anonzi newechidiki, kubhigana, torega kumhoresana nekushekana mahenzi kana kupanana zvishanu. Uye zvakare maspunu, tisashaye maspunu yamboshamiswa neuyu, yashamiswa neuyu, foku nezvimwe zvakadaro. Maplates ngaatangagezwa kuti mwa azoshandisawo. Kwete kuti munhu angoshandisa ibva kushandiswa neumwe.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mune rimwe sangano rinomirira vagari recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vati hurumende iri kunyenyeredza nyaya chaiyo iri kukonzera kupararira kwedenda rekorera, vachiti kusapa vanhu mvura yakachena ndiro dambudziko guru.
Sesangano recombined Harare Residents Association atinoona kuti zvinhu zvizhinji zvirwe zvinokonzera kolera. Ndofunga tange tine musangano wevakadzi wakaitwa muHarare, vashandi veguta reHarare vachitaura ivo kuti zvinhu zvizhinji zvaita kuti kolera ive inotekeshera inyaya yekushayikwa kwemvura, uye zvenyaya yembombi dzinofambisa tsvina dzisiri kugadzirwa nenguva, uye zvenyaya tingati pachiyungu yavanoti wash, water sanitation and hygiene. Saka ndo zvimwe zvinhu zvinove anoti madrivers ekolera.
Kushaya mvura yakachena kwakambopawo kuti vanhu zviuru zvina nemazana maviri vafe nekorera munyika muna 2008. Vanoona nezvekupararira kwezvirwere mukanzuro yeHarare Dr. Michael Vere vakatombozivisawo kuti ongororo yavakaita yakaratidza kuti zvipurani makumi mashanu kubva muzana muHarare hazvifaniri kushandiswa nekuda kwetsvina. Kunze kwekupararira muZimbabwe, chirwere chekorera ichi chiri kupararirawo muMalawi, Mozambique neDemocratic Republic of Congo, DRC. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapimidze.
Tinoromba vateereri, iyo yanga iri nhau yakanangana nekudzivirirwa kwekupararira kwechirwere chekorera. Nhasi zvizvarwa zveAmerica zviri kucherechedza zororo reMemorial Day, apo nyika iyi iri kurangarira nekukudza vakafa vachiirwira. vachitaura vari kumarinda eArlington kunovigwa magamba mudunhu reVirginia. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vatenda vose vakafa vachirwira nyika yavo nechinangwa chekuunza utongo wejekerere pasi rose, vachiti rusununguko harusi chinhu chinongowanikwa nyore asi kuti chinhu chinotorwirwa uye kudzivirirwa. Mukuziya nezvenyaya iyi tanonoka wandewe Studio 7 abata chizvarwa cheZimbabwe chinogara mudunhu reFlorida, Dr. Gadziro Gwekwerere.
Memorial Day inorangarira magamba namauto akafa achihwira kana kushandira nyika yeUnited States of America. Saka vanenge vanhu vachicelebrate their lives, vachikudza mabasa akaitwa.
Kucherechedzwa kwezuva iri kwakafanana nezvinoitwawo kuZimbabwe here?
Hazviendwe zvazvo kuHeroes Acre sokuZimbabwe. Zvasiyana nokuZimbabwe kwokuti kunoitwa mabiko kuHeroes Acre anenge achirangarira magamba, ende kazhinji magamba anenge achinyanya kucelebratewa ndiye anenge akaradzikwa ipapo paHeroes Acre, anenge aine marengi makuru aya. Zvino kuno kumunhu wese akarwa unongopuwa rukudzo, unongopuwa kurangarirwa. Uye ndinoona hangu kuti kuZimbabwe Heroes Day hainyanyoreva zvakawanda kune vanhu, nokuti vanhu vane vachingori mumatambudziko nokusuwa zvakarwirwa zvacho kana kuti zvinenge zvichifanira kucelebratewa hazvinyanyi kupembererwa sokuno. Kuno kuvanhu vese, chero vanhu vari muZimbabwe, vanobuda mudzimba dzavo vachienda kunoona mafireworks, vachigocha nyama dzavo, vachingorangarirawo magamba. Saka ndomutsauko wandoona.
Dr. Gwekwerere, imimi nemhuri yenyu muchapemberera zuva ranhasi nenzira ipi?
Isu nemhuri yedu pano nevamwe vavakidzani nevamwewo madzisawiri anobva kumusha kwedu kuZimbabwe, tichasangana masikati tombogocha-gocha vanhu vachidya, then kana rorereka zuva tozoenda kunoona mafireworks tichipemberera Memorial Day.
Chizvarwa cheZimbabwe vachigara mudunhu reFlorida muno muAmerica, Dr. Gadziro Gwekwerere, vari parunhare kwakare kuFlorida natanonoka wande weStudio 7. Zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Pastudio 7 masora 7 adiwa hama neshamwari vateereri, ndinoda hangu kumbotaura nenyaya yezviri kuitika mukati menyika yeZimbabwe, kuti anenge achindomhanghara achiti arohwa ndiye anosungwa nokuda kwokuti iopposition party. Anenge arova acho aakutobudikira akunzi haana mhosva. Zvinhu zvinoita here izvozvi? Kunyange mapurisa acho anosungaka, unosungwa munhu ane bhandeji mugumbu wechisiyo munhu asina kana chironda. Zvingava kuitawo here kunoitwa ukoko? Mutemo wacho mutemo ruzivo. Inini ndinonetseka navanhu veZimbabwe kuti vanhu ava vanoita zvese izvi vanoita izvi vanhu vanofunga rugare rwamangwana here kana kuti vanodawo kugarika here zvinoita vamwe vanhu? Tiri munyika ipi? Hamusi kuona zviri kuitika here, hama dzinodiwa? Nzwisisai uye zvoongorora zviri kuitika. Ndatenda hangu, ndiri baba abvi.
Mashoko mamapiwa naTavonga mukungurushi kuno kuShiredzi yakamirira vamwe vabereki. Tiri kuchema nevabereki nomashoko akasiya taura vamunangagwa vachiti vanoda kutorera vanhu munda kuno kuChiredzi. Apo takavabvunza pachena kati munda iyi munoda kuidini? Vakati ivo vanoda kurima sora. Vakati tinoda kuti usvike gore ra2030 zvinhu zvachinja. Hatizivi here kuti kuitawo hekoko? Sevabereki tiri kuchema apo vachitaura ivo mashoko evanyepo vachiti kana vatamisa vanhu kuno kuShiredzi kwaShilonga kuzvigwedzi vachipinda muna Chingere vachavaendesa kumapurazi kwaManyatela. Apo vachitaurira futi vagari vekwaManyatela kuChingwezi kuti kana tikakutamisai tichakuendesai kugona renzoo. Apo vazhinji tiri kuzviziva kuti manyepo kugona renzoo hakambofi paendeswa munhu nekuti ndiko kuno.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7, isu hatina kwatakarerekera. Munhau dzemitambo, chikwata chemadzimai chemutambo welacrosse chaimirira Zimbabwe kumakwikwi emukombe weHeritage Cup akaitwa kuPhiladelphia mudunhu rePennsylvania muno muAmerica mukupera kwesvondo chakaita zvakanga zvisingatarisirwe nevakawanda mushure mekupedza chiri pachinhano cheChina panyika makumi matatu dzairwira mukombe uyu. China ndiyo yakasimudza mukombe weHeritage Cup mushure mekurova Latvia. Taboka Nube weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Chikwata cheZimbabwe Heritage Team ichi chakaumbwa nevasikana vaviri vanobva kuZimbabwe, Tariro naTapiwa Kandemiri, avo vanove vanasikana vemutori wenhau weStudio 7 Jonga Kandemiri uye vari vatambi vepamusoro vemutambo uyu. Tariro anoti afara kuti vakatamba vakapedza vari pakati kwezvikwata zvina zviri pamusoro zvisinei nematambudziko avanga vakatarisa sana nao.
Ndugu kufara kuti ini na sisi wangu patakatanga kugadisa timi chinesi kana kuti chawana ere vanhu vada kutamba tenzi vangani tichasvika sei koko mainform chawana kupi asi vanhu vakawanda vachibatsira kuti tisvike panapa bati tauya neshamwari dzedu.
Mumwe wevatambi vechikwata cheZimbabwe Tandi Chisango akabva kuDallas kuTexas anoti afarawo kuti pave nechikwata cheLacrosse chinomirira Zimbabwe. Murairidzi wechikwata ichi Mark Mozaya anoti akashamiswa zvikuru nematambiro akaita vasikana ava achiti vakanga vasina kunge vawana nguva yakareba yekugadzirira vari pamwe chete.
We didn't really get a chance to play. Everybody met on Friday.
Hatina kuwana mukana wekugadzirira. Takasangana musi wechishanu tikaita musangano padande mutande reZoom tikataura nezvataida kuita. Vasikana vari muchikwata vanogona mutambo uyu uye vatamba zvakanaka vakabatana.
Tapiwa Kandemiri akavimbisa kuti gore rinouya anoona chikwata chavo chichisimudza mukombe weHeritage uye kutonokwikwidza kumakukwikwi epasi rose emutambo uyu.
Nekuhwina kwataita kubudira tiri panumber 4 gore retsanga zvinoto tibatsira because hatone vanhu vakutoti gore rinouya tida kutamba nenyu. Saka gore rinouya tenzi dzavati this year first year takapinda tiri number 4 next year tiri tiri number 1.
Mumwe mubereki wekuZimbabwe aivepo achionawo mitambo iyi amai Irene Bepete vakakurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica kuti zvitsigire chikwata ichi gore rinouya.
Tiri kuona kuti vasikana vedu ava vanyatsotimiririra senyika yeZimbabwe zvakanaka chaizvo. Tinongokurudzira kuti varambe vari mugemu irori kuti vechidikiwo varambe vachionawo kuti gemu iri rakakosha sei nekuti ramangwana tidiki twese twasikana twa tiri pano kwatomotivhesho kuti vatambo mitambo iyi.
Mumwe mbereki ane mwana anotambawo lacrosse akauyawo kubva kuDallas mudunhu reTexas amai Chisango vanoti vanofadzwa zvikuru nekuti pave nechikwata chinomirira Zimbabwe mumutambo uyu mumakwikwi makuru akadai. Vachikurudzirawo mhuri yeZimbabwe iri muno muAmerica kuti ibude ichitsigirawo vasikana ava. Makwikwi eHeritage Cup anoitwa gore roga roga aunganidza nyika dzinopfuura makumi maviri dzinosanganisira China, Israel, Jamaica, Mexico, France neGermany. Chikwata cheZimbabwe ndicho chega change chichibva kuAfrica. Nyika dzakawanda dzakakwikwidza makwikwi eHeritage Cup aya dzakaashandisa segadziriro yemakundano epasi rese eWorld Lacrosse Championship egore rino ayo achaitirwa kuyutika muguta reNew York muno muAmerica. Makwikwi eHeritage Cup aya akanangana nevatambi vemutambo uyu vari muno muAmerica nechinangwa chekushambadza mutambo uyu kuunganidza mari pamwe nekuunganidza zvikwanisiro. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Taboka Ncube.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8 PM nasi tiri kutarisa mamiriro yakaita nyaya dzezvematongerwo enyika muZimbabwe. Panguva yevaimbo yemutungamiri weCCC vaNelson Chamisa vari kuvimbisa vanhu veZimbabwe kuti vasarasa mbereko panyaya yesarudzo dzavanoti dzakabirwa kana kuti dzisina kufambiswa zvakanaka muna 2023. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0301 dzinodzokora 0318. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Vaimboe mutungamiri webato RCCC vaNelson Chamisa vanoti Sadika isati yagadzirisa dambudziko rekubirwa kwesarudzo dza 2023 uye vachakamirira mhinduro. Anokoneka ine mufaro jini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusemina Taboka Ncube.